Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 30 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane COVID-19 wokwira mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo nezuro apo kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kuri kuenderera mberi. Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ yoronga kupa mamwe makambani marizinese kuti fenyura pa televisheni asi danho iri richishorwa nevamwe Sachigaro wemadzimai MDC Women's Assembly kuBulawayo oramba kuti ane chekuita nekupambwa kwavatawanda mucheiwa Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 196 zvitevera kufa kwemumwe munhu kuBulawayo. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika zviuru zviitanhatu nemazana mana nevatanhatu kana kuti 6,406. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevasere nechirwere ichi munyika nezuro asi vasina nhoroondo yekumboshanyirawo dzimwe nyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zviuru zvishanu zvine makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 5,056 zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatatu kumaNicaland nezuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano nehama dzevafi dzinoti vamwe vanhu vari kufa vangadai vasiri kufa dai vashandi vemuzvipatara zvehurumende kusanganisira vakoti navanachiremba vasiri kuramwa mabasa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vari kukurudzira vashandi ava kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichizeyiwa asi zvinenge zvakonananga murapwa achida. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Sikosana vatendawo kuStudio 7 kuti hapana chati chafamba paurongwa hwekuti vashandi mubazi rezveutano vadzokere kumabasa. Tabatawo mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Parizvinezvi hapana chati chachinja. Vana mukoti vachiri vachakaramwa mabasa, hurumende ichiri yakanyarara. Haisati yauya neofa, haisati yataura kuti iri kuita sei kuedza kugadzirisa environment muzvipatara kuti ive safe kunana mukoti kuti vakwanise kunga vachiita basa ravo. Haisati yataura kuti hurumende iri kugadzirisa sei nyaya yemuhoro waana mukoti unova iho nyaya mbiri idzodzo dzakaita kuti vana mukoti vange vakaramwa mabasa.
Asika vachiwenga vari kuti dzokerai kumabasa nhuna dzenyu dzichiongororwa nehurumende.
Tiri kuvanzwa and tiri kuvatovanzwa zvavari kutaura, tiri kuzvinzwisisa asi kumabasa hakudzokeki kana pasina mari, kumabasa hakudzokeki kana environment iri kuzvipatara isina kugadziriswa. Pari zvinezvi kutaura kwatiri kuita kuzvipatara hakutorina zvokushandisa kuzvipatara. Hakutorina zvekudzivirira vana mukoti kubva kudenda reCOVID.
Ko iyo nyaya yezvekuzvidzivirira kuchirwere ichi kana kuti maPPE yakamira sei chaizvo?
Kutaura chokwadi chaizvo chaizvo chisina kuwedzera kana kupungura. Nyaya yemaPPEs inyaya hombe, inyaya iri kunetsa muzvipatara. Muzvipatara hamuna maPPEs. Kuzvipatara hakuna even magloves, zvimwe zvipatara zviri kunetseka, zviri kutambura. Vanamukoti vanachiremba vari kutenderera vachitsvaga. Hakuna maface mask, hakuna magown, hakuna maPPEs atingataura nezvavo ekudzivirira vashandi vehurumende vezveutano kubva kudenda reCOVID-19.
Saka semaoni renyu panga gadziriswa sei apa?
Pasina kuti pane kakuda kurwisana kana kurwisa ani zvako. Nyaya iyi inotoda kuti hurumende ise musoro pamwe chete nyaya iyi igadziriswe vana mukoti vave vanokwanisa kunga vachidzivirirwa kubva kuCovid-19. Tingataura zvimwe zvose asi nyaya yeupenyu hwevanhu, nyaya yeupenyu hwavana mukoti inyaya yakakosha, inyaya inofanira kuremekedzwa, inyaya inofanira kuprioritizwa, kupiwa mukana wokutanga kuti igadziriswe, kuitira kuti environment yemuzvipatara inge yakanaka, environment yemuzvipatara inge iri conducive, kuti vanoda kubatsira, vanofanira kunga vachibatsira, vakwanise kubatsira vakasununguka, vakafara, vachienda kubasa, vachidzoka kudzimba dzavo vachiziva kuti tanga takachengetedzeka.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu milioni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vafa vasvika zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemazana mana nemakumi matatu kana kuti 29,430. Vapora vave kuda kusvika zviuru mazana mapfumbamwe zvine makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 969,000. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zvuruzana nemakumi masere nemaviri kana kuti 182,000. Vafa pasi rose vanodarikawo zvuru mazana masere zvine makumi mana nematatu kana kuti 843,000. Vapora vadarika mamirioni gumi nematanhatu nezviuru mazana mana kana kuti 16.4 million. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave. Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ yaburitsa mashoko ichiti pane makambani ane chitsama arikutarisirwa kuti pakati pavo pazopiwa marizinesi matanhatu ekuti vatepfenyure paterevhizheni. Makambani aya anosanganisira AB Communications, Acacia Media Group, BlackBerry Zimbabwe, Channel zeZimbabwe, Heart and Soul, Zimpapers Newspapers 1980 Limited nemamwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati marizinesi aya achapiwa munambudzi. Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau nezvekubudiswa kwemashoko Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vanoti kupiwa kwemarizinesi munyika hakuna kujeka.
Semisa Zimbabwe tinodzokorora nauro yatinogara tichitaura nezvayo kuti kupiwa kwemarezinesi ngakuonekwe muchikamu chikuru chemitemo inoshandiswa mukupiwa kwemarezinesi aya. Hongu hatingarambi kuti vanhu vapiwe marezinesi nekuti ndogwara ratinoda kuti tishuvira zvikurusa. Kasi chatinokomekedzera ndechekuti marezinesi aya ngaapiwe zvisinei nekuti vakakumbira kupiwa marezinesi anobva kumba kwani kana kuti vanoita chinamato chipi kana kuti vanotsigira nhaurwa dzipi, ngavapiwe zvakaenzana.
Ko sei muri kugunun'una zvakadai?
Chatinowanzo kutarisa tichigunun'una nacho ndechekuti kazhinji kana zvakudai unoziva kuti maziso mamwe nemazwi mamwe anowanzo kupiwa mukana wokuramba achiwana mikana yekushandisa kuburikidza kwemadzangara dzimu nezvivhitivhiti. Mukatarisa sezvakaitwa patiri yezvino, matsangaradzimu nezvivhitivhiti zvinoratidza kuti vana vanobva mumba imwe chete yebato riri kutonga.
Saka munokurudzira kuti paitwe sei?
Zvatinokurudzira ndezvekuti ngapawanzwe mikana. Vanhu ngavapiwe mukana vange vachikwanisa kuti vatepfenyure zvakasununguka. Naurwa dzowanda, maonero owanda nekusiyana zvoita kuti nyika yedu ikurudzirike, ibudirire nekuti inenge yawana mukana yekushandisa zvikurusa kushandisa kwemaresinesi. Mukatarisa zviri kuitwa pakutarisisa mutemo webroadcasting services act, gurukota rekufambiswa kwemashoko riri kuti haridi kuti pave nevanopfuura 20% foreign direct investment munyaya dzekutepfenyura, uyezve havabvumiri kupiwa mari kwevanoda kuita zvemacommunity radio.
Izvi zvinorevei semaonero enyu?
Zvazvinongoreva ndezvekuti vanga varimo ndovachiri nemukana kunge vane mari inoshanda mukutepfenyurwa, nekuti kutepfenyura kunodhura. Naizvozvo tinonyanya kushungurudzika kuti zviri kuitika mumwaka wakuti uri kuratidzira kuti hurumende iri kuda kuramba ichisumudzira mazwi mamwe chete.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunare muHarare. Munyori mukuru MDC Alliance vaCharlton Wende vanoti bato ravo ratanga ongororo yekuti sachigaro wemadzimai muWomen's Assembly muBulawayo amai Tendai Masocha vane chekuita here kana kuti kwete nekupambwa nekutochwa kwavatawanda muCheiwa vanova muzukuru wemutori wenhau vaMudhudhusi Matutu. VaMucheiwa vanotiwo vakashamisika kuti sei amai Masocha vasinawo kusungwa ivo vari ivo vaida kuvapa mapepa ekukurudzira kuratidzira musi wa31 Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi tabata amai Masocha kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Aiwa, it's not even anywhere near the truth kuti I'm involved mukupambwa matawanda. Actually neniwo I'm a victim satawanda, chete kungoti inini andina kuzotorwa mazuva akawanda satawanda. Inini ndakatorwa ndakareleasewa ku law and order kuma past 7. Vamwe vaya vavira ndakanda sungwa navo vakasara ini ndikanzi chienda uye mangwana likudi ndaino kuti pasi pane vanhu vakandimirira vakasvika vakanditora vakandikanda mumota vakabva vaenda neni ndakazodropwa kubvise nekumba kwangu kwa kumaseni kuma 4. Saka I'm not involved. Actually I'm also a victim.
Mungatsanangure here kuti munorevei kana muchiti nemiwo makato shungurudzwa?
Inini ndakanga ndakamira pa pavement ndakuto I was wondering manje kuti maiwe saka ndoenda nei kumba transport hapana transport papa mapurisa ndakazara panze. Remember kuti kana pachaitika zvimademo mapurisa anenge ari everywhere, saka vanga vakazara kudhore ku the main door yera iri kupinda ku charge office ku central vato mapurisa atori nefuti vakatomira ipapo. Saka ini ndakamira ku side reku entrance reku kumalo kuno kukumalo entrance, saka ndovanaona mwe mukomana achindi approach from the front. Ndiva ndaona pamira mumwe pa side pangu to my left. Sa akabva asvika ndikanzwa pa side pe like pa west pa side pa duze nedumbu. Ndiva ndapaiwa ndichiona akangoti akamira pa side nhese ndinge munada kukuzevezera something.
Mainge makabaiwa neyapa?
Angofunga kuti ifuti because ndakangonzwa ndakabaiwa akati then vakavatondibata kuti uchitienesa mumota. It was kakombi kari krimu kane matint, saka kombi mukatenga isina ma seats yanga kuti na seats yekunoke kona driver, saka vakabva vandikandira mukati. And I just told myself kuti God, if it is the way my sons are kuti mutitore nayo, let it be, ngonichengeterai vana vangu. I just gave up everything pazvaitoitika po ndakatoona kutoti look hapasina zvangu panapa.
Mukombi umu mainge mune vanhu vangani?
Mamune vakomana about 5. If I'm not mistaken, about 5. But vanga vakafika mamask.
Munga ziva kuti makaendeswa kupi?
Takafamba tiri mutara for about, kana ndaka estimation yangu kana eri right for about 25 minutes. Saka vakavhusika vapaka somewhere, ndibva vandiburutsa. Ndibva vapinda nemimu babush. Vakatanga kundirova pasi petsoka, but of course muviri wese zvazvo vangondibata rafu zvekuti ndakatopedza mazuva ndichirodzwa kungorwadzwa muviri wese. But pavakandirova stereki pasi petsoka, vakandirova patereki zvekuti ndakapedza ndakunzwa ndisingachanzwi kurwadza, ndisingachaitizva zvekuti chero kunyevenuka chero kudii, ndangova still ndangoti ngavatopedzise zvavo.
Vanhu ava vaida kunyatsoziva chii chaizvo?
avaibvunza kuti muruda murukuda ku over anzi murukuda ku overthrow government kanini isaka vaibvunza zvakawanda vazvani kuti ari kupita wanda ndikati atawanda ndidzi kuti ari kupi saka atorwa nani ndikati ndidzi tatorwa nani saka ndaendepi ndikati ndidzi taendepi saka mamagara muchiti ina tawanda ndikati aiwa pane zvakasida kuita amai wendo vavandirwa saka ma flyers ari kupi ndikati ma flyers ari kumba saka ndikwaitei kumba uda kumadima flyers ndikati atachida kuti tiite demo ipapo ndovakandirova steering
Asika vamwe vari kuti kose imanga makanyarara nguva ese kana makarowa zvakadai.
Moziva kana uriwe wakapinda uriwe wakaona zvakaona ukaitwa zvakaitwa. It is not easy kungovhura muromo. Zvakaitika kwandiri zvakandikanganisa mafungiro psychological emotional even up to this day.
Sachigaro wemadzimai MDC Women's Assembly mubulawayo amai tendai masocha vari parunare mubulawayo makare. Munyori wemabhuku uye ari nyanduri vaDavid Mungoshi vakashaya nezuro. VaMungoshi munengina wamushakabvu Charles Mungoshi aiva nemukurumbira zvikuru munyaya dzekunyorawo mabhuku. Mudzimai wavaCharles Mungoshi, amai Jesses Mungoshi, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti baba munini wavo vakashaya. VaDavid Mungoshi vakaberekerwa kuBulawayo muna 1949. Mabhuku avakanyora anosanganisira The Fading Sun, Stains on the Wall, Broken Dream and Other Stories, uye rimwe rinonzi Live Like an Artist. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutemo mutsva wakadzikwa nehurumende yeChina unoreva kuti kambani yeumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko yeByteDance inofanira kupiwa mvumo nehurumende iyi isati yatengesa kambani kana kuti bazi rayo reTikTok muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakati kambani iyi iri kutyora mitemo yemuAmerica nekutora kwainoita nhoroondo yeupenyu hwevanhu zvavanoti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Makambani akawanda emuAmerica ari kuda kutenga TikTok uye anosanganisira Microsoft Corp neOracle Corp. Hurumende yeChina inoti haisi kutenderana nedanho rakatorwa navaTrump. Munhu mumwe chete akaurayiwa nepfuti nezuro kuPortland, Oregon muAmerica mushure mekunge vanhu vairatidzira veBlack Lives Matter varwisana nevatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Mapurisa anoti akangonzwa kurira kwepfuti uye pavakasvika panzvimbo iyi vakaona mumwe munhu ashaya. Varatidziri veBlack Lives Matter vave nemwedzi mitatu vachiratidzira kubva zvaurayiwa mumwe murume mutema George Floyd nemapurisa echichena kuMinneapolis. Chibvumirano chakanyoreranwa pakati pehurumende yeAustralia nekambani yeAstraZeneca chemushonga wekurapa coronavirus uchiri kugadzirwa pachikoro cheOxford University kuBritain chiri kushorwa nevechitendero muAustralia. Vechitendero ava kusanganisira Archbishop weAnglican Church vanoti havasi kufara kuti zvimwe zvinogadziriswa mushonga uyu zviri kubva muvana vanenge vasati vazvarwa. Zvino tochimboenda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondorega rega, ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki anoongorora nyaya dzezveutano, nechirungu tinomuti epidemiologist. Muchirongwa tina muzvare Chido Dzivachikwari. Tiri kuziya nyaya yezvekutekeshera zvakanyanya zviri kuita chirwere checoronavirus munyika. Bazi rinotarisa nyaya dzeutano rakaburitsa mashoko aya anoratidza kuti pari zvino pane vanhu vanodarika 6400 vabatwa nechirwere cheCOVID-19, 5056 vapora, 196 varasikirwa neupenyu pamusoro pezvechirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei maondoro amuzvare Chido Dzivachikwari pamusoro pezvenyaya iyi.
Tichitarisa chirwere checoronavirus munyika zvizvara zveZimbabwe nemaondo enyu mungati vakufanira kuita sei kuti vazvionewo vachizvidzivirira kubva kune chirwere checoronavirus.
Kana takatarisana necoronavirus, Mike, munhu wega wega ane chaanokwanisa kuita kuzvidzivirira nekudzivirira hama dzake pakutapurana kwecoronavirus. Zvinhu zvatanga tichitaurana kudhara zvekuti unofanira kupfeka mask yako, unofanira kumaintaina iyo inonzi social distancing, unofanira kugeza maoko frequently nemusipo nemvura. Izvozvo zvinhu zvatinokwanisa kuita chese kudzivirira kutapurana kwecoronavirus. Zviri maoko edu ende zvinhu zvinobatsira.
Zvinhu zviri kuitwa nevanhu here munyika izvi?
Pane zvino ndinofunga kuti vanhu vazhinji vari kutambura nazvo, kungave kuri kusanzwisisa, kungade kuri kufunga kuti coronavirus hachisi chinhu chiri kuitika kwatiri. Kana tichifamba mugwagwa umu tinoona vanhu vazhinji vanenge vakapfeka mask iri muhuro, but chatinoziva ndechekuti kana mask iri muhuro hapana chainenge ichikudzivirira. Vanhu vazhinji vari kuwanikwa vakambundikidzana, vari mumakuyu vakambundikidzana kufamba chaimo chaimo. Kungave kuri kusanzwisisa, kungave kuri kuona kuti pamwe chinhu chandakasangana nacho chakakosha pane zvimwe zvandisingazosangane nazvo zvakafanana necoronavirus, asi maonero angu ndechekuti zvinhu zvatinofanira kuita serious nazvo, nekuti manhamba dzatiri kuona ari kutiratidza kuti coronavirus yavamo muvanhu munemuzimbabwe.
Nemaonero enyu muzvare dzevachikwari, hurumende yakafanira kuita sei kuitira kuti improvewo yatingati matanho avari kuita izvezvi avaritora mukudzivirira chirwere checoronavirus munyika, hurumende iyoyo yakafanira kuita sei?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitiwa nehurumende. Pare zvino hongu tiri kuti kutesta, vanhu vakawanda vakutestwa, asi tinogona kuendera chinambo chimberi tichitesta vakawanda kudarika vari kutestwa izvezvi. Kana vatestwa, kune iyo inonzi contact tracing yekutesta vanenge vakasangana nevaita positive, tinokwanisa kuimprova pane izvozvo. Pare zvino tiri kuziva futi kuti muzvipatara vana chiremba nemanesi vari pastrike. Zvinhuwo futi zvinokwanisa kugadziriswa nehurumende kuti vanhu vakawanda vatafe neutachiona hwecoronavirus. Hongu izvezvi ndo chinhu chatakatarisana nacho. Tinofanira kunzwisisa kuti kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kukanganisika nekuti vana chiremba nemanesi havasi kushanda. Tichiri kurarama nezvirwere zvakawanda muno muZimbabwe zvakafanana neHIV, TB nemalaria. Saka kana tichitasana necoronavirus tinofanira kuona kuti health system yedu yese, zvipatara zvedu, makliniki edu ese ari kushanda. Izvezvi vamwe vari kuvhara vachiti hatina mamask, manesi ari kuti hatikwanisi kushanda tisina mamask. Vanokwanisa kubatsira nekutenga iyo PPE inodzivirira kutapurana kweutachiona kune vanhu vanotishandira muzvipatara.
Aiwa mure Zimbabwe, tinotenda zvikuru kuna muzvare Chido dzevachikwari nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, muineni Mike Hove, 8-9 PM mure Zimbabwe, pano panefenyuro yestudio 7. Anokonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove, tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinoimba kuti muri nani henyu manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande nechimwezve chirongwa chezvechitendero. Nasi tina Reverend Dr. Levi Kadenge.
Reverend, Zimbabwe inyika yevanhu vanonamata zvikuru, asi tikatarisa zviri kuitika munyika iko zvino izvi, ndinofunga kuti vanhu vasvika pakunetseka zvekuti vava kupererwa nemazano. Panguva yakadai munamato Mwari Kristu vanomira papi munguva yakadai yekunetseka kukuru kuri muvanhu?
Ichokwadi, vanhu vari kutambudzika. asi azvarambidze kunamata izvozvo. Zvinoteita kuti vanhu vatosimba pakunamata zvikuru, nokuti ndiyo nguva yacho, nguva yakaoma, nguva yokushungurudzwa, nguva yekusaona mberi. Asi tinotarisirwa kuti ndonguva yacho inofanirwa kuti munhu anamate. Munhu haangonamata chete kana zvinhu zvakanaka, angangotenda zvake Mwari wake. Asi iko muzvinhu zvakadai ndiyo nguva yekuti vanhu vanamate.
Simba romunamato riri pai, Reverend Kadenge?
Pane zvinhu zvose zvatingaiti, kunamata ndo chinhu chinoita kuti vanhu pfungwa dzavo dzive pamwe chete, Mwari agopindira munyaya yavo. Hazvinei kuti mhinduro haina kuuya zvino zvino, asi mhinduro yaMwari anozongopindura chete panguva yakafanira. Tisamanikidze Mwari kuti tipindure izvozvi, asi vanopindura nenguva yavo.
Vanhu vanganzwisisa here kuti kunetseka kana kutambura kwavari kuita kuri kuitika Mwari asingadi?
Mwari kazhinji kacho zvinhu zvinenge zvichiitika iye anenge ari padyo padyo, anenge achitori pamberi. Zvikuru panhamu dzedu idzodzi dzatiinadzo muno muZimbabwe, Mwari ari pamberi padzo, ari kutodziona, ari kuona kutambudzika nekushungurudzwa kwatiri kuitwa. Hazvisi kunze kwoumwari izvozvi, anotozviona. Asi peno chaanoda kutidzidzisa serudzi, peno chaanoda kuti chibude munyika munomu, tigova vanhu vanozova muenzaniso kune vamwe vanhu.
Tinoziva kuti mhinduro yaIshe inononoka, asi tiri pakabatikana, mufundisi, toita sei veduwe?
Isisu hatifanirwo kumuendera pamberi, tichangoramba tichingokumbira, tichiziva zvedu kuti zviri kuitika izvi Mwari haazvide. Saka handionei kuti timboregera zvedu, tongoramba tiripo panzvimbo yokunamata, nokuti ndozvaanoda Mwari. Tisamboti hazvanonoka kana kuti Mwari watifuratira. Haana kana kumbotifuratira.
Taurai kuvatendi vanoti ivo, ini nemhuri yangu tinorumbidza Ishe, tinonamata zvikuru, asi tiri matambudziko akawanda anoita sokuti haasi kupera. Vapewo kurudziro yokuti vaone kuti zviri kuitika kwavari zvinhu zvichapera uye hazvina kunangana navo pachavo.
Vanhu ngavazive ivo kuti kushanda kwaMwari isu hatigone kukupima. Saka vasamboneta zvavo, nokuti maitiro aMwari ndiwo kuti akangorindirira achitichengetedza, achitivhumbamira, achitidziirira muzviro zvose zvoupenyu. Tenzi wedu anotiona, anotichengetedza, anotivhumbamira, anotiitira zvakanaka nguva dziri dzose. Tichabuda mumadambudziko aya kunge asina kumboitika, nokuti ndiko kubata kunoita Mwari.
Vatendi, vateereri, ndinoimba mazvinzwira moga mashoko atapiwa namufundisi Dr. Levi Kadenge vepaEpworth Theological College muHarare. Vanoda kunzwa hurukuro iyi yose, endai pawebsite pedu revoashona.com mutarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwokwira mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo neZuro, apo kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kuri kuenderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokufiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
kwezikati senda ba ku VOA.